vatamisa vagadzirira here semunhu asina kubudirira kuti vaziva kuti kuna president akabudirira adzakuwana soka tinotangira ipapo hazvigoni kuti munhu ahwina aonekwe ave ari iye muchechi hazvigoni takambozviita muna 2018 tikaedza kutambanudza ruoko kune mwanakomanawo iye akaitira semitime kusvikira azoti papaya kumadokero ndobva akaona kuti kuinga ndaboora hari nekuguta nendichada kubikirwa mangwana hanzi kutatemungu zvakudi ubata mwana handiti zvino angawo chema chema ende ndiri kutaura inii vachamutira zivi kuvoa nechekuti mhuri yekachamisa nemhuri yekacharamba tine ukama vakuwasha vedu rit vakuwasha vedu ndikuzvitaura pachekerere ndino mumwe wavamwe vakawanda vakasvikira achitsvaka ukama nemukuru wenyika ari azoona papaya kuti aboora hari nekuguta zvino ndiri kuona zvaakuda kupama zvakare achatema pamberi apo nokuti zvanukireuta yahwina maelections ndechekutanga t ibato rechimurenga izvi harizosi tsvimbo haazvizive izvozvo and hakuna imwe nzira futi yekutonga nyika ino iyi inocharika ballot hakuna ndaibwa hangu achitaura kuti hehe hatumiri redway tambai nematsaka pane mvura hazviitwi muno muzimbabwe zvinoendwa kune dzimwe nyika not here and that message must ring direct and straight to the opposition
asi mashoko haazoite sekunge kutyisidzira here vacharamba kuti ngavangoye titaurirane bumbiro remutemo haribvumidze here vanhu kuti varatidzire kana vasiri kufara
vanoratidzira but havatori masimba nedzimwe nzira dzisiri dzeballot especially a few minutes after akapedza maelection kana tikaona uine history yekuti pamukuratidzira mako unopedzisira wakoza nyonganyonga munyika tichakubata semhesva mukono yenyonganyonga chakatanga ndochakachengeta
asi kavamwe vacharamba vanoti mashoko akadaro ndo akazoita kuti vamugabe vapedzisire vabviswa vamwe vachinyunyuta kuti nzira yavanga vakutora yanga isina kunaka
iyo nhaurirwa iyoyo inondinakidza nekuti haisi nhaurwa inozoenda mberi tinovabvunza kuzoti vakabviswa nani mukapinda mumba medu moda kutonga gakava rezanu nekuti munofunga kuti inii mune solution from the way yatinoresolva maproblems edu muzanu kiya so havana kubviswa netbc yanga isatetumbo wako havana kubviswa nemdc yanga iriko but isina masimba iwayo